Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 29 ndira 2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masangano evarayiridzi ari kuyambira kuti varayiridzi vakawanda vatanga kubuda munyika vachichema-chema kuti mari dzavari kutambiriswa ishoma zvikuru. Chirongwa chekudonhedzera vanhu nhomba yekorera chiri kutanga munyika nhasi. Semazuva ose tichatarisa mamiriro akaita zvinhu kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano evarayiridzi ari kuyambira kuti vakawanda vavo sezviri kuitwa nevamwe vashandi vehurumende vatanga kubuda munyika vachichema-chema kuti mari dzavari kutambiriswa ishoma zvikuru. Vakawanda vanoti mari yemitero yakadzikwa negurukota rezvemari muzvinafundo muturinqube iri kutora mari dzavanotambira zvopa kuti vaomerwe zvakanyanya neupenyu. Vamwe varayiridzi vari kuenda munyika dzakavakidzana neZimbabwe, asi vamwe vari kuenda mhiri kwemakungwa. Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, vanoti uwandu hwevarayiridzi vari kusiya basa huri kuramba huchikwira, vachiti izvi zvinokanganisa vadzidzi pamwe nokudzikisa zvedzidzo munyika.
Zimbabwe iri kurasikirwa nevarayiridzi vanogona kuita 4,000 pagore. Varayiridzi vazhinji vari kusiya mabasa vari kuenda kunzvimbo dzakaita seSouth Africa kwavari kunoita mabasa mamwe yakasanganisirana nekushanda kumagadheni evamwe nezvimwe zvakadaro, vamwe vachienda kuMiddle East nekuEurope nekumwe. Chikodzero chikuru chiri kusiyira vanhu mabasa inyaya yemuhoro uri kuramba uri pasi zvakanyanya. Mukatarisa mihoro inotambirwa musadhaki mese muregion, average salary yemurayiridzi musadhaki inenge iri $600, asi muhoro uri kutambirwa muZimbabwe uri pasi pe$300. Asi cost of living yemuZimbabwe yakapetwa kudarika 50% kuchitarisa cost of living yenzvimbo dzakaita seSouth Africa. Varayiridzi vemuZimbabwe vari kugara munhapwa chaiwo.
Varayiridzi ava vari kusiya mabasa vari kuenda kupi chaizvo vaMasarauri?
Varayiridzi vanosiya mabasa ava vanoenda kunyika dzakaita sekuUAE kunana UK, vamwe ndoko vari kuenda vachinoita keweki variko, vamwe vari kwenomuno muregion vachienda kunana Zambia, kunana Malawi, vamwe vachitoenda kuMozambique chaiko nekuSouth Africa. Basa vari kuzonoita kumazhinji ari pasi kana tichitarisira basa ravanga vachiita rekurayiridza. Vari kuzonoita mabasa ari pasisa anenge achinzi anoshoreka, asi munhu anenge akutotarisa muhoro waari kuwana ikoko otoona kuti zviri nani kuti ndinzi ndiri garden boy asi ndichitambira mari inokwanisa kuita kuti ndiriritire mhuri yangu zvakanaka.
VaMasaraure, hurumende haisi kuona zviri kuitika izvi here? Iri kuedzawo here kuti varayiridzi vayakadzidzisa iyo vasasiya mabasa?
Hurumende iri kuratidza kushaya hanya nekurasikirwa kwairi kuitwa neuteshe hwenjere hwevarayiridzi. Hurumende iri kuramba ichitowedzera kusunga kutambura kwevarayiridzi. Isu tanga taane nguva tichigara tichichemera kuti tigadzirise crisis iri muZimbabwe tinoda kuti varayiridzi vapiwe right to collective bargaining. Kana vawana right to collective bargaining, vokwanisa kutaurira nawo nemushandiri panyaya yemaconditions of service, vasingangomanikidzwe kushanda zvavasingadi. Ndo zvinogona kuita kuti tichengetedze varayiridzi vedu, nekuti kana mari chero ikaita shoma asi yabva munhaurirano pakati pemushandi nemushandirwi, munhu wese anoiremekedza kuti ndo zvatambowirirana pari zvino. Section 65 inotipa right iyoyo, asi nyaya iri kuitika ndeyekuti hurumende iri kuramba kushandisa constitution. Right to strike zvakare inogona kuita kuti chero munhu atsamwa aratidzire yakapiwa musection 65(3) yeconstitution, tinoinyimwa nehurumende. Zvinoita kuti kana munhu anzwa kushungurudzwa anodzimara angorega basa racho, nekuti akada kustrika anodzingwa basa racho, kurohwa kana kusungwa zvatakaona zviri kuitika vamwe vatuzi vari kuenda kumatare mazuva ano.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, vari parunhare neStudio 7. Tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo, vataungana ndoro kuti tinzwe divi rehurumende.
Isu sebazi reprimary nesecondary education tinofara zvikuru chaizvo, nekuti tine varayiridzi vari mumusikoro kumedu zvinodarika zviuru zana 10,517. Munenge muine varayiridzi vanenge varipo vari kufara zvikuru, vari kuuya kuzvikoro, uye tonzwa manyukunyuku tichivaona patiri kuenda munharaunda negurukota redu reprimary and secondary education. Vatorerai mwoyo vachitarisa vachiona madzidzisiro ari kuita varayiridzi vedu muzvikoro. Saka isu tonzwa kufara.
Sika Vandoro, varayiridzi vanonzi vari kusiya basa reurayiridzi vari kuwanda gore negore, chii chiri kuitika, munotii nazvo?
Kana kuine vaya vanenge vachizofunga kuti kuda vari kuda kuenda mhiri kwamakungwa, ai hatimbovarambidzi isu, vanoinda. Asi tine vamwe vakadowandisa vari kutoda kutopinda mupublic service medu, kuti tikwanise kubatana pamwe chete tirambe tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro. Chandinoda kukurudzirai kuti muzive ndechekuti varayiridzi vedu vanhu vanoremekedzwa musociety, vanhu vanotambira mari ine huremu hunoratidza kuti uyu munhu kana kuti nditicha.
Sivandoro, sekutaura kwatinogara tichiita nenyaya iyi, varayiridzi vave nenguva vachichema chema pamusoro pemihoro yavo vachiti vanoda kuti iwedzerwe.
Hongu, tinobvuma kuti tiri kufanirwa kuti tiiwedzere, asi takatarisa izvozvozvo tirikutoona kutoti aiwa, varayiridzi vedu zvinhu zvavo zvinenge zvakaringana. Mungada kutarisa kumaruwa mabusinessmen varayiridzi, vane mashopu nemasupermarkets pamagrowth point varayiridzi, vane makombi nemotikari dzinotakura vamwe vanhu varayiridzi. Saka isu tiri kufara nekuti vari kukwanisa kushandisa mari yavari kukwanisa kuwana kubva kuhurumende vachiita zvavanokwanisa kugona. Asi hurumende haisi kugumira ipapo, iri kutovatarisira ichitoti no, isu tiroda kuti tienderere mberi nekuvapamhazve neimwe mari inonyatsoratidza kuti vange vava nemutsindo unoratidza kuti isu seZimbabwe tine dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo, vataungana ndoro, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Chirongwa chekudonhedzera vanhu nhomba yekorera chiri kutanga munyika nhasi, asi hurumende ichitanga kunzvimbo dziri kupararira chirwere ichi zvakanyanya. Nzvimbo dzichatanga kupiwa vanhu nhomba iyi ikuwadzana neGlenview muHarare uye Chiredzi kumasvingo nekubuhera kuManicaland. Vanhu vanodarika 421 vakafa nechirwere ichi uye vabatwa nacho vanodarika zviuru makumi maviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nerimwe kana kuti 20,951. Pane vari kunzi vakafa nekubatwa nechirwere ichi, hurumende ichiri kuita ongororo izere. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Vahwande, tiri kuona chiri chirongwa chakanaka chose kuti tinge tine nhomba yekorera iri kupiwa vanhu kutanga nhasi muZimbabwe. Zvinhu zvinokurudzirwa, I think danho ratorwa neWorld Health Organization kuti vatipe access kucholera vaccine is a very good move. However, I think we need to do more. The government of the day needs to be doing more than just vaccination. But munhu wese ane access kuvaccine ngaatore vaccine yecholera.
Kana muchiti hurumende inofanira kuita kupfuura zvairi kuita ikozvinezvi, zvimwe zvamunofunga kuti hurumende inodai ichifanira kunguva yanga ichiita ndezvipi?
Zvimwe zvandinoona ichifanira kunge ichiita ndezvekuti inofanira kuti mari iwedzerwe iri kupuwa kuti chirwere chekorera chiparare muZimbabwe. Zvandinoreva ndezvekuti I don't think hurumende iri kupa enough focus kudambudziko rekorera. Saka chada tichifunga ndechekuti hurumende ngaiite task force yekorera yekuti ione iyo kuti kunzvimbo kuri kupararira korera kwaenda mateams ane adequate support, which means mishonga, uyezve kuvaka nzvimbo dzakakwana dzekuti vanhu varapwe korera nekukurumidza vaya vanenge vabatwa korera vachiitwa isolation. Because kana matanho aya akasatorwa, korera inoramba ichipararira. Hongu vabayo vanhomba vachakurumidza kudzivirirwa from getting korera, or if they get cholera, they won't be very sick. But prevention is better than cure at all levels, which means my vaccine, which means kuti vanhu vawane mvura yakachena, which means vaya vabata cholera ngavakurumidze kuisolate kwavasaramba vachiiparadzira.
Dr. Ranga, sokuona kwenyu, munoona sokuti kubayiwa kwenhomba ndiyo mhinduro here kudambudziko rekorera, kana kuti pane zvimwe zvinofanira kuitwa pamwe chete nokubayiwa kwenhomba iyi?
Long term, kubayiwa vaccine is going to be helpful. However, tinofanira kupreventa the source kuri kubva cholera yacho. Vanhu havasi kunwa mvura yakachena nekudya chikafu chisina kukondaminatwa necholera, which means hurumende inofanira kuita work nemacommunities mumadhorobha nekumaruwa kuti munhu wese awane access to clean water. It's now contaminated, but that's number one. Number two, zvimbuzi nezvimwe zvakadaro zvinofanira kunge zviripo muZimbabwe yese, so that cholera doesn't become an endemic problem yatinoramba tichidila nayo on, you know, for a prolonged period.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vange vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nai ruzhinji rweZimbabwe, ndibatsireiwo tibvunze mutsvangwa kuti chinomudzimba chii pakusiya kwakaita vachamisa TCC. Mare dzemuri kutaura nezvadzo dzinei nemi? Ndumakapachamisa here? Bvunzai monzora dzamakamupa. Uyu chamisa kana aine mare dzaakapiwa anobvunzwa nevakamupa, kwete imi. Kumakoti kwemunotaura kuti kunoenda avanhu vapi avo vanhu venyu vamunotenga? Izvezvi izvi Chabangu akaende kumatare kunoti hatisi kuda kuti Chamisa abude muTCC. Chabangu unohwina nyaya iyoyo nokuti majaji avenyu. Tiri kungozviona, asi hapana zuva risingasviki. Handiti makavape ma400,000 epfumba muromo? Hazvina mhosva, Mwari ariko kudenga, hapana chisikasviki, hapana zuva risikasviki. Ushe madzoro kana wakanga uriko mutsvangwa nguva yaIan Smith 65 yechiti not in 1,000 years, kanganwei kuti hakuna munhu anorarama makore iwayo? You be history, and otherwise hapana achanga akuzive kuti Christopher mutsvangwa chii.
kugara kuno South Africa kwatakaita kuno kwatitokudi chakaita kuti togara kuno kunyaya namasitoshe vanhanzi dzokaamete mabasa toita mabasa ei variko kumusha kwanoshanda basa rei isu toda kuti nyika yedu inake tidzokewo kumusha tizogara nevana vedu izvi tinondona mukadzi kamwe pagore vakomana ondomona 2 weeks shuwa inga vaimba handi tiri kutoburairwa life yedu nenyaya yesituation yemunyika dai president wanga vanzwisa ipapo ke zvino havo kukwidza mapasipoti saka vakadzi titovaonerepiso ivo vavanavo imomo gadzirisa zvinhu mani vakomana tanyara nazvezvi
pastudio 7 makadii zvenyu pastudio 7 tinonzwira tsitsi vana chavangu kutora danga risina mombe kutora danga risina mombe ndokwaitwa nachavangu netimu rati vana biti isu tatori nenew party izvozvi tatori bishi kana kuri kumareserva tatokomplita tatopedza kureva kuti tamirira election napurezidendi wedu mumwe chete iyeyo our chief champion Nelson Chamisa tiri pagokwe
kwazwai kwazwai kwamuri mese vashamarari vestudio 7 tinokutendai nebasa ramuri kuita nenhau dzamunotipa mazuva ose kutizivisa kuti zvinhu zvose zviri kufamba sei dziri nhau dzechokwadi haini nyaya yangu iri pakuti zvakaitwa navachamisa zvinhu zvakanaka chaizvo nekuti ukaona mapindiro angaita chavangu wezanupf uyu vava kuda kudistroya batsva asi ndinoti maitiro akaita president Nelson Chamisa zvinhu zvakanaka tinoramba tichivatsigira zita ndinonzi Vincent Love ndiri pano pasouth africa pretoria ndatenda
pastudio ndoda kupindura mukoma wavo vati hanzi triple c kwakazara maloya kune majaji sei vari kufeila mumakoti vari kutadza here kutaura nyaya dzichibudirira makoti nowo mukuru wangu chinoitika nyaya dzemuzimbabwe ka dzakafanana nebhora kana imimi muri timu inotamba sei refu akakumakaika kubudira kunyu kunonetsa kubudira kunonetsa just because refu chero mukago wesa refana kuti haisi go mukaita zvamaita tonzi apa haisi pena kana kuti ipena kutimu iri kutaiya muri kutamba nayo so semaplayers mukangoramwa zvotonzi maramwa madyiwa wazviona saka muna zvamunokwazisa chongoripo chete kutongoshingirira zvafana magweta etriple c anoenda mumakoti achiita sei dzimwe nguva anotoramwa makoti zvatinotomboonawo mumasocial media vanotoramwa kubva mukoti kuti hai nyaya iyi zvamunotonga sizvo wakatoramwa zvonzi hamarohwa nekoti saka zvakaoma mudhara zanupf yakatotitsikirira seri neseri
dongo rangu kuti kuzimbabwe saka ndizvere zvakanaka wamunangagwa kuti imimi mugare musina opposition party zvino mwabva mwatangirwa naye kachamisa obva atange kuita iye step down mochienderera here mberi nemari iko kuti muone 230 ndinorombo nematongero akadai hazvina kunaka hazvo zuva perinobuda rinonyura ende ranyura rinozobudazve zvichiramba zvichida zvichitenderedze makore saka utongi uchagumawo hwakadai kunyange huchititsamwisa nekutirwadza asi uchapera ndo maperero awo kuna algeria kune 30 maopposition party haambosungwi haamboziba mazviitirei imimi muzimbabwe munotaura kuti imimi hamudi imwe pati inogare muparamendi kuti mubire nyika vese ari kupinda muparamendi hapana unode nyika kana one varide kungoba chete kumora vana vachiguta vana vachione mabhenefiti ekufunde kunze ndozvemuri kutsvaka chete izvozvo asi hazvina kunaka chokwadi hamuwanzi munyu muriwo kuti mudye moga don't do that
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochipotarisa zvaitika kune dzimwe nyika masoja matatu eamerica akaurawa vamwe makumi maviri nevashanu vakakuvadzwa mujordan zvichitevera kubhombwa kwavakaitwa nendege isina mutyairi kana kuti drone rinonzi nderechikwata chinotsigirwa neiran mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti america ichatsvaga igoranga vanhu vakaita izvi gungano rezvikwata zvevarwi vanotsigirwa neIran reIslamic Resistance rakazivisa kuti ndiro rakanga rarwisa nzvimbo yaiva nemauto eAmerica muJordan padyo nemuganhu neSyria. Vanhu mamiriyoni mana nechidimbu kangoti 4.5 million vemuFinland vari kuvhota kutsvaka achatungamira nyika iyi iyo ichangoita nhengo yeNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO. Varume vatanhatu nevakadzi vatatu vari kukwikwidza kuti vatungamire nyika iyi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakanzi nedare vabhadhare mari inosvika mamiriyoni makumi masere nematatu kana kuti $83.3 million kune mumwe mudzimai eJean Carroll vachipomerwa mhosva yokusvibisa zita ravo. VaTrump vakapomerwa mhosva yokubata mudzimai uyu chibharo asi vanonzi vakazofamba vachisvibisa zita ravo. Mukuzeya nyaya iyi, nyanzvi mune zvemutemo vachishanda nesangano All Hands on Deck vaKennedy Masie.
Ya, tungona vaTrump nyaya yavo yange ari kudare neumwe journalist wechikadzi ayanga akaendesa vaTrump kucourt achitaura kuti vaTrump vakaisa zita rake mumadhaka kana kuti pachirungu vanga vakaita defame. Nemamwe mashoko avakambotaura vachitaura kuti anga asingagoni basa uyezve anga ari munhu asina kunaka ainyora zvinhu zvemanyepo. Dare rakataura kuti nyaya iyoyi vaTrump vakaita zveshuwa zvokusataura zvinhu zvechokwadi and uyezve vakakanganisa zita rake semunyori anga ari achiita basa iri kwemakore akawanda uyezve zvakakanganisa futi reputation yake iyo yakamushayisawo kuti awanewo maopportunities ekuita basa irori iri nekuda kwemashoko anga akataurwa navaTrump semutungamiri wenyika kauti saformer president. Izvizvi zvinhu zvakaitika kudare ratinonzi civil court iro rinoona kuti vanhu vanonga vaine nyaya dzavo especially dzakamira seidzo dzidzi vawane yatingati judgment kana kuti mutongo unenge uri in the form of compensation. Saka pakaiswa mamiriyoni akawanda emari akaiswa in the favor ya journalist vechikadzi.
Vamasiye, tiri kuona kuti vaTrump vari kukwikwidza kuti vasarudzwe nebato ravo Republican Party kuti vamiririre bato iri mumakwikwi ekuita mutungamiri wenyika. Nyaya iyi ingavakanganisa zvakadini musarudzo dzavari kuita idzi?
Nyaya iyi anikati ingakanganise elections kana kuti campaign ava Trump nokuti inyaya hayo iri kumatare aringati massive courts hapana tingati chingaite kuti vaTrump vatadze kuva president but zvinhu zvokuti kuda maybe pazvinozongozoonekwawo nema voters zvinhu zvinoita senge zvinotaridza kuti what type of person vaTrump kuti vari kuda maybe nyaya yokuti vanhu vangu vanozongozoti vaTrump munhu asingatauri zvechokwadi kana kuti munhu anova achikanganisa atingati macareers evanhu vakawanda but zvinhu zvisingaiti kuti vanzi vatadze kupinda kumaelections nekuti hapana yatingati zvingava zvichiita hinder his ability yokuonekwa vachienda paballot.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvemitemo vaKennedy Masie vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Mumitambo ye Africa Cup of Nations iri kutambwa nhasi munyika dzasara dziri mumakundano aya kana kuti round of 16. Mumutambo wekutanga Cape Verde iyo isati yakundwa kana mumutambo umwe chete zvawo iri kutamba neMauritania nenguva dza 7 p.m. nenguva dza 10 Senegal iri kutamba neIvory Coast. Mukuziya nezvemitambo iyi tabata anoongorora zvemitambo Brian Musekiwa uyo anoti rwendo runo mumitambo yeAfrica Cup of Nations zvikwata zvaimbotyisa mumitambo iyi muAfrica zviri kubudiswa mumakwikwi nezvikwata zvisingafungirwi kuti zvingakunda zvikwata zvikuru izvi.
Mateams aya akachinda kudhoa anokwanisa kuuya achitora mukonzo achidzoka nawo kumusha kwavo vari kudonha vari kukwanisa kukundwawo and zvaita kuti tournament ive an element of uncertainity. Hapana achaziva kuti ndiani achasimudza mukonde, ndiani aifungidzira Ghana ichakwanisa kuitwa knockout of competition, ndiani aifunga kuti Egypt ichatambura kuqualify for the round of 16, ndiani aifunga kuti Ivory Coast ichapinda the round of 16 through the back door. Jana singa kuti Cape Verde ne Mauritania ma teams agare very small watatu kufunga kuti vachakwanisa kuenda kunyika dzaona kuchimbisa vachirimo. Saka muri kuona kuti zvinhu zvinonakidza ende zvinokuita kuti ma audience akwanise kuuya kuzoona kuti chii chaitika.
Matora pamusoro peMauritania iri kutamba nhasi, mungati taurira chii pamusoro pemutambo uyu?
Mauritania itimu yakwanisa kupinda mutournament kekutanga from the time when the tournament was started. Saka itimu yandakatongoti payasvika apa yato achivha zvikuru pakupinda in the knockout stage. And the itimu ichatamba neCape Verde, and Cape Verde itimu ya so far this is the third appearance mutournament iyi. And so hangu ichikwanisa kukunda Cape Verde because Cape Verde mukona kuti yakakunda Ghana ikaita draw neEgypt. Saka itimu yatoratidza kuti ine quality, it has quality in the way they play in soccer. Saka ndikona Cape Verde ichikwanisa kukunda Mauritania ichipinda maquarterfinals.
Umwe mutambo wanhasi futi une timu maviri anozivikanwa zvikuru, Senegal inenge ichitamba neIvory Coast. Unoiona zvakadini Musekiwa?
Ndinoti irombo rakanaka for Ivory Coast anove mahost etournament. Ndatofunga kuti Ivory Coast neSenegal ndovachapinda mafinals. But nekuda kwekuti Ivory Coast yakatambura kukwanisa payakadyiwa the last two games etournament ainokwanisa kuzotora first place mugrupu mavo, chinova zvaita kuti ikwanisa kusangana neSenegal this early in the tournament, which is very unfortunate. To me ndikangoti it's a final. Even though vari kutambira maquarterfinals, ndikutoona kuti it's also a final pakuti vanhu vachakwanisa kuenjoya the quality inoproduce from these two places. But ndikuona Senegal ichikunda Ivory Coast nenyaya yenhau yekuti mukada kuona Senegal so far haisati yambodyiwa ever since ya tournament yatanga, and also mukaona maplayers avo they are of quality and mukaona kuona matambiro avo vari highly rated and vari seated as number one to return the trophy. Ivory Coast ine quality as well, but mukoda kuona the last two games dzavakadyiwa vakadyiwa nenyaya yekuti mastrikers avo anga asiri good kufanda kuwesa zvibodzwa, ndo zvakaita kuti vapinde patit. But it's just unfortunate kuti the host country yasangana neSenegal this early tournament and ndikona Senegal ichikunda Ivory Coast ichiproceda to the next round.
Anoongorora zvemitambo Brian Musekiwa ange ari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano evarayiridzi ari kuyambira kuti varayiridzi vakawanda vatanga kubuda munyika vachichema-chema kuti mari dzavari kutambiriswa ishoma zvikuru. Chirongwa chekudonhedzera vanhu nhomba yekorera chiri kutanga munyika nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupazve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.